Manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manhero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manhero anhasi uri musi wesvondo kubhumbi 28/2024. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti hezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana. ZANU PF yokunda musarudzo mbiri dzemabai elections muHarare. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Premier Soccer League yatambwa nhasi. Ii ndiyo mimwe musoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Governor weReserve Bank of Zimbabwe, Dr. John Mushayabanu, vanoti mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG ichaendeswa kumabhanga ose emunyika kutanga mangwana, uye vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri. VaMushayabanu vataura mashoko aya kubepanhau reSunday Mail. Asi sechave chigariro musoro wetsuro kushaya nyanga, patotanga kuita gakava panyaya yemari iyi. RBZ inoti makambani anokwanisa kutora mari inosvika zviuru makumi matatu kana kuti 30,000 ZIG pasvondo, uye vanhuwo zvavo vanokwanisa kutora zviuru makumi matatu kana kuti 3,000 ZIG. Ko, mari iyi inokwana here? Uyewo kuparurwa kwemari iyi kunorevei? Tabvunza chipanga mazano cheRBZ vaPersistence Gwanyanya.
Ndinoona sokuti nguva yatanga takamirira yakwana. Mari yatanga takatarisira yemuso yauya zvakanga zvichemerwa nevanhu zvagadziriswa, uye yauya zvakanaka nekuti nyangwe mari inotenderwa kuti tinge tichitora panguva yega yega yatinenge tichida yakati wandei. Kumashure kuya sekutsanangura kwandakaita, mari yedu yemuso yanga yakutoita sekuti hamusisina munyika. Nyika imwe neimwe vanhu tinoziva vanoda chekubata kana dziri nyaya dzemari, chekubatawo chavanenge vachiona semufananidzo wenyika yavo, wemari yavo.
Asi kava Gwanyanya, vamwe vanenge vari kuti mari iri kunzi itorwe nemunhu kana makambani inenge shoma zvakanyanyisa.
Chimwe nechimwe chine chekutangira. Tatangawo nekupa mari iyoyo, nekuti tikatarisa yanga ichitorwa kumashure kwacho muno yanga iri shoma zvisingabviri. Saka handionini kuti mazana mazviri zvitatu zvemaZiki kutanga kwakanaka. Nekufamba kwenguva tichiona kuti zvakamira sei, tinenge tichingowedzerawo mari dzacho maringe nekushandisika kwadzinenge dzichiita nemaonero atinenge tichiita kuti zvamira sei.
Muungatiwo here danho rekusunga vari kutengesa mari pamukoto riri kubatsira semaonero amuri kuzviitawo?
Nyaya idzodzo dzinenge dzichiitwa nemapurisa. Isusu vanogadzira mafambiro eupfumidzi hwenyika tinenge takangoramba takaisa ziso redu pakuti zvinhu zviri kufamba zvakanaka here, zvipinde mugwara, kuitira kuti pasava nevanhu kuti vanochinja mari pamutsika mutema. Kana isusu tikavapa mari dzacho sezvatiri kuita iye zvino, kuti kana uchida kutenga kunze kwenyika unongoenda kubhengi kwako wobhadharirwa kunze kwenyika kwaunenge uchida ikoko. Hationi chikonzero chekuti vanhu vanenge vakuchinjirei mari pamutsika mutema.
Chipangamazano cheReserve Bank of Zimbabwe vape assistance gwanyanya vachitaura vari parunare kuJohannesburg, South Africa. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabatawo imwe nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano.
Tingati reReserve Bank havana kuita basa nemazvo, nekuti mistake yavakaita ndeyekuti paunoparura mari itsva unofanira kunge vabva vatounza mari yacho ipapo kuti vanhu vaijairire vatanga kuishandisa. Zvino petakapedza mwedzi tisina zigi raishandiswa nevanhu, tangai tichishandisei? VeReserve Bank vane chivimbo here chekuti vanhu vangasiya maUS avaishandisa pavakanga vasiya vasina mari yenyika?
Izvi zvinorevei?
Vakatouraya zigi ipapo. Ini ndinofunga kuti avanga vasikuita sevanhu vasipakapusa, asi vaishandisa uchenjeri hwekuda kuona kuti dzimwe dzenguva tikambonyima mari yemazigi munyika, dzimwe dzenguva reti ichadzikama yekumusika mutema. Zvino hazvina kuzobuda sekudaro, nekuti tirikuona kuti kumusika mutema reti yezigi iri kuma 23 zigi against $1. Pamusoro pezvefuti rehurumende riri kuma 13. Saka mubvunzo wava kuvanhu nesu tinoongorora ndewekuti zvino mazigi zvaazouya reti ichaenda papi? Tinoona kuti redi ichakwira. Zvekare ndezvekuti malimits vaisa iwaya kuti makambani sekunzwa kundaita kana ndanzwa mushe vari kutora 30,000 zigi pavhiki. Then vanhu vovotorawo 3,000 zigi pavhiki. Mari kana yakulimitwa saizvozvo ichatadza kukwana, kuti kambani tikaiona sekambani, kambani inotoda mari yakatowanda yetingati cash, kuti kambani haiopareti kunga tax shop. Mari yevalimita apa yezigi yekambani ndeye tax shop iyo. Asi tikaenda kumatax shop futi ari kumadowntown vanoita masales akatowanda kupfuura iyo ye 30,000.
Totarisawo nyaya yekusungwa kwevanhu nemapurisa vachishanda neve kuReserve Bank kubazi rezvefinancial intelligence unit, mungati zvingabatsira here kudzikamisa iyo mari yezigi?
Pese panopindira hurumende vachida kusunga vanhu, hapawanzobatsira kuti nyaya yavari kumhanya nayo itambirike. Nekuti panonga pakutoradza dambudziko rekuti haisi kutodiwa mumaketi, saka yava kutomanikidzwa.
Nyanzvi munyaya dzezveupfumi vachishanda neDurban University of Technology muzvinafundo Gift Mugano vari parunare muHarare. Bato reZANU-PF ndiro rakakunda musarudzo dzemabielections dzakaitwa neZuro kuMount Pleasant neHarare East, asi dzisina kunovhotwa nevanhu vakawanda. Izvi zvinotevera kusiya chigaro mudare reparamende kwakaitwa namuzvare Fadzai Mahere navaAllen Norman Rusty Markham, vaive nhengo dzebato rinopikisa Residents Coalition for Change vachitsutsumwa nekwavaiti kupindira kweZANU-PF nematare muutungamiri webato ravo. Zvakabvawo kuti vaitungamira bato iri vaNelson Chamisa vabude vachiti rainge rapindwa naPongwe. Asi mutauriri weZANU-PF vaChris Mutsvangwa vanoramba kuti bato ravo ndiro rakakonzera kuti vachamisa vasiye utungamiri vachiti kusarongeka kwavo. Bato reCCC rinotungamirwa navaWashman Ncube harina kusarudza akakwikwidza kunyangwe riri kudzinga dzimwe nhengo dzedare reparamende. Vakakunda kuHarare East ndevaKevin Mutimbanyoka, vakakunda vainge vakazvimiririra muzvare Cynthia Cheza. Kumount Pleasant vakakunda ndimuzvare Angela Chimwedza. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reCenter for Peace vaSolomon Bobo Sibunu.
Kana tikatarisa nyaya dzemabielections ari kubakuitwa, tingati zvinhu zvinosungirwa nebumbiro remutemo wenyika, saka tinotarisira kuti zvinge zviri zvinhu zvinenge zvichiitwa sekusungwa kwazvakaitwa nebumbiro remutemo wenyika, nekuti zvinhu zvakabvumiranwa nemazimbabweni pavakagadzira bumbiro remutemo kuti kana pachinge paita pangave paine abva, adzingwa kana ashaya, paiti replacement nguva ichiripo. Zvatotarisa kuti kana achinge achiitwa nemazvo, zvichifambirana nezvepabumbiro remutemo, zvichifambirana nezvakawiriranwa panenge pasina chakaipa. Chatingataure ndechekuti kunogona kunge kuine zvimwe zvinogona kunge zvichiitika kuri, zvinogona kunge zviri kuita kuti vanhu vasazonofara nekuitwa kwemabaielections iwayo. Zvinogona kuve imwe nyaya yakasiyana nekuti mabaielections aitwa here kana kuti haana kuitwa.
Chingava chikonzero chei chiri kuita kuti vashoma vaende kunovhota?
Kana tikatarisa pakutarisa nyaya dzesarudzo, kune yatinotiyo apasi kungoshaya shungu nechimwe chinhu nenyaya yekuda kwekuti pamwe hazvisisina basa rakakosha kwauri, ndo chekutanga chatiri kuona. Chechipiri zvekare chatiri kuona ndechekuti vanhu vari kumhanyisana nezvinhu zvakasiyana siyana. Takatarisa nyaya dzekuti upfumi hwenyika hunogona kunge husina kuita zvakanaka, saka vanhu vanenge vachitarisa kuti ndinodyei, ndobvomhanya here, ndinoswera ndiri kuvhota, ndinoswera ndiri kurali here, ndinoswera ndiri kupi, kana kuti ndinotsvaga zvekuti mhuri yangu irarame. Ndo imwe nyaya yatinogona kuona zvekare yabata panyaya dzemaelections.
Totarisawo iyo nyaya yekuita marecalls, vamwe vanenge vakuti yaakushandiswa zvisizvo, zvikuru vachitaura nebato riri kutonga richinzi riri kushandawo nematare. Munoonawo sei nyaya iyoyo?
Marecalls kana tichiatarisa iprovision inenge yakanaka. Kana tichitarisawo dzimwe nyika dzatinomboona sarudzo, maprovision ane kune dzimwe nyika vanenge vachiti takakuya zviri kune provision yakadai yakanaka heripo. Asi chaisingade ndechekuti ishandiswe zvisirizvo, yatingati abuse muchirungu, kureva kuti ndinogona kumuka mangwana ndichiti ndinoda kudzinga nhingini.
Nyanzvi munyaya dzesarudzo vachishanda nesangano reThe Center for Peace vaSolomon Bobo Sibudu vachitaura vari parunhare muHarare. Ongororo yakaitwa nesangano reWorld of Statistics inoratidza kuti pasi rose Zimbabwe iri pachidano chechipiri pauwandu hwevanhu vanofa mutsaona dzemumugwagwa. Pakuita ongororo iri, sangano iri rinoti rinotarisa njodzi dzinoitika pavanhu zviuru zana kana kuti 100,000 vari munyika yacho. Nyika iri pamusoro-soro kuuraya vanhu munjodzi iDominican Republic. Dominican Republic inofa vanhu makumi matanhatu nevashanu panjodzi zviuru zana, Zimbabwe ichifa vanhu makumi mana nemumwe chete. Dzimwe nyika dziri pamusoro-soro panyika gumi dzinofa vanhu vakawanda nenjodzi dziri muAfrica dzinosanganisira South Africa neNigeria. Taedza kubata gurukota rezvekutakurwa kwezvinhu nevanhu vaFelix Mona, asi vange vasiri kudaira nharembozha yavo. Zviri kutaurwa nesangano iri zviri kuuyawo panguva iyo mapurisa aburitsa mashoko kuvatori venhau achizivisa kuti vanhu vafa mutsaona yekubondirana kwekombi nerori mumugwagwa weHarare neMasvingo wasvika pagumi nevatanhatu. Mutyairi werori anonzi akadhuma imwe motokari yeVW Polo nekumashure, ndokubva rori yake yapinda munzira yemotokari kune rimwe divi ndokudhumana nekombi. Mukuziya nezvenyaya iyi, tabata vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath.
Nyaya iri kunyatsotikachamadza zvikuru ine yekuti tiri kuona kunge mutemo usiri kunyatsoshanda, mutemo wepamugwagwa apa. Tinotarisa kuti pamugwagwa panofanira kunge paine mapurisa akapuwa zvikwanisiro zvekuti vanogara varimo pamahaiwei vachironda mota dzinenge dzichikonzeresa.
Mungapa muenzaniso ipapo?
Chimwe chinhu chatakuona vamwe vatyairo dzimwe motikari idzi, kunyanya marori makuru matiraki aya, vamwe vacho havazorore, vamwe vanomadoro vachizokanganiswawo kana kurara vari pamugwagwa, zvinenge zvichikonzeresa tsaona. Changa tichikumbira kuti hurumende yaita kuti mapurisa eZimbabwe Republic Police vakwanise kuwaniswa zvikwanisiro zvakafanana nemabreathalyzers nemaspeed traps ekuona kuti motikari dziri kumhanya zvakadii.
Zvii zvamuri kukurudzira hurumende kuti iite kugadzirisa dambudziko rapinda mumusha iri?
Tinoda kuti vanhu vanokonzera tsaona vange vachitongwawo kana kuendeswa kumajeri kudzivisa kana kukanzirwawo driver's license kuti munhu anzwe kutya kupara mhosva pamugwagwa. Ndechimwe chimwe chinhu chatiriguda tikatarisa kuti vanhu vanova mombe vane makore akawanda avanotungirwa kuenda muturongo, asi vanhu vanokonzeresa nekushanya vanosiyiwa vachienda vachimbonzi vabhadhare mafaini vamwe wacho apo vakapara mhaka hombe sikuru dzekuurayisa vanhu vasina mhosva.
Motikari dzinotakura vanhu vanenge vakuvara kana kuti dzatingati nhakura varwere kana kuti maambulensi dziri kukurumidzawo kusvika here panenge paitika njodzi apa?
Iri dambudziko guru remunyika zvikuru nekuti maambulensi hatina anokwanirana.
Vanoona nezvekufambiswa kwemabasa musangano rePassengers Association of Zimbabwe vatafadzwa Goliath vari parunare muHarare. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vanhu vakawanda vari kukurudzira kuti hondo pakati peIsrael nechikwata cheHamas imiswe. Pane chipatapata chave kuitwa kuedza kumisa hondo iyi kuburikidza nenhaurirano panguva iyo Israel iri kuti iri kuda kurwisa dunhu reRafa rairi kuti ndiro rakapotera varwi veHamas vakawanda. Asi izvi zviri kushorwa zvakanyanya nevamwe vari kuti zvinogona kuita kuti vanhuwo zvavo vakapotera munzvimbo iyi vaurayiwe nemauto eIsrael. Vamwe vari muIsrael vari kuratidzirawo vachiti vari kuda kuti hurumende yavo ione kuti zvizvarwa zvenyika iyi zvakapambwa neHamas zvasunungurwa. Nokutambirai nemufaro vatereri muchirongwa chedu chinotarisa zviri kuitwa pamwe nezvinosangana nevechidiki muupenyu hwavo. Nhasi taita rombo rakanaka tatsikwa namukoma.
Zita rangu ndinonzi Pei Farai Kupfuwa, ndiri chief executive officer weorganization inonzi Young Miners Foundation. Mayouth ari between 18 to 40 vari kuita mabasa ezvekuchira.
Koma Farai, mungatiudza kuti ndezvipi zvimwe zvirongwa zvamuri kuita kana kuti zvamuri kutarisira kuita munguva inotevera zvakanangana nekusimudzira vechidiki vari munyaya dzezvekuchera zviwanikwa kana kuti maYoung Miners aya?
Young Miners Foundation tiri kuindirira mberi kubvira patakavamba chirongwa ichi chekudetsera vechidiki vatombasekuchera mugore ra2010 kusvika nhasi uno. Tikuenderera mberi nekudzidzisa nekukurudzira vechidiki vose kuti vabati mabasa ekuchera sebhizinesi, vazame nepose pavanogona napo kuti vafambe mumurawo.
Mungapa muenzaniso here ipapo?
Kubva pakusvetsega mamainzi avo kana ari mamainzi guru to the Ministry of Mines and Development nemamwe masecter instrument etakakoshera fanana na environmental management agency nei kuti vati mashandiro acho anake. Saka Young Miners Foundation tine calendar yatakagadzira rinobva kubva kunyandira kusvika kupera kwegore rine maevent akuta gore richitanga yatava kuita leadership session yataingodzidzisana nevechidiki kuti kana muri kumamaini kwenyu munomanaja sei mamaini enyu and maleadership styles anuri kushandisa ndeap kuti mutungamiri gwenyu kuite kuti basa rato rienderere mberi. Chechipiri, takabatana nevemmcs vekenyaos marketing corporation of Zimbabwe vakatibhadharira chikoro chekuti tidzidze kuzimbabwe school of mine for a short course yezvekukaka nekupolisha matombo. Saka takaita muungeli about 2 weeks tripa Zimbabwe school of mine tichidzidza kuti kumatombo ari zimagemstones akaunga munzvimbo dzakafera sakuda makarei ana bak bridge dzimwe dzimbo dzakafera taya munyika aya tingaitewo sei kuti tiite value addition beneficiation tinogeza kungomatengesa akadaro kuti anoita value yakanyanya akanata kugadzira jiwela. Saka takadzidziswa kumasota kumagreda nekumakata nekumapunta tikuenderera mberi nechirongwa chechekudzidzisa vechidiki kuti vatakagumire mukuchera tiende zvakare tiko patichagadzirisawo chopatichagadzirawo kana ari marini yedu maearing yedu mabhesket edu chitengesawo muno munyika nekunze kwenyika zvakare nekuti nyika ino ine zvichinwa zvakawanda. Tikuenderera mberi zvakare maprogramu dakapaa nemaYoung Miners indaba
iri kuitwa riini indaba iyi
tikuita mavhiki mashoma shoma ari kuuya ku mashona leri itika ndingo ingaridzana tive kibiki chidzitsira kuti tingaite basa iri sei zviri pamura kuti ngatege mamaini sei zvakaibva hapa mashini dzatinoda kutendere mberi tingamawane kupi sabika takaungana tabva kunzvimbo dzakasiyana siyana maprovinces tipa nzvimbo yakafanira kukura kwete gama mivive mimave chief mainzi nemamitizes aaneredzeri nevari muvaluchere antiuta dzikaseraana masupplyers eequipment yemachemicals nechivanenge varipo vachitiudza kuti totengesa zvakati vemuhurumende vaiti isukana nemaservices akadai zvakaitinatinaetimaiyagamainasdays apeta muprovince edoda
munenge muchiita sei
tinotsvaka umwe wechibika arikuita nhu zvakanaka nebasa yakuchira kubungurime nzira dzekufoma kana kutoprestanaza toti tikuda kuya kuzoungana pamaini pako nevamwe vete kuti vanhu vazogoka moto vadzidze kuti koiwewe wakasvika ipapo so ende urikuzisanisa sei asi tichidzidza nekuona nezvaari kuita tobedzawo futiwo vari mapoka akasiyana siyana emuhurumende nevanesurimburumene vanotengesa vanange varipo zvakare tichingoedza kudzidzisana donzvedu riri rekungoti wechidiki ngaachitora maini sebhizinesi ngaachibata maini sechinhu chinoenda mbeto chinhu cheupenyu nenzira ino chepeiyo toite kugadzirawo mabasa kuvana vakadzidza vai vachibva kuna zinabve school of mines vachibva kumaini dzetu takaitawo madigiri anova maini geology survey vakanga vashaya mabasa mabhigi mainzi anopedzisa vashaya zvekuita asi masmallscale mines edu aya tikamafomalisa tikamaprofessionalisa takutovhurira vana vavaya mabasa nekuti anenge angewo mamaini kuti zvicherwa zvinongori zvimwe chete kana riri goridhi rinongori goridhi kana iri koromu inongori koromu kana iri lithium inongori lithium zvinenge zvibutsananeskale kuti yasmallscale yeilithium yeilage zvakare tikubatana nevamwe vakasiyana siyana vemaorganizations yemamwe ari munyika neari kunze tichidzidzisana kuti naini iyo maini yacho tingaikudzese kubva kusmall kuenda kumedium kana kuenda kularge scale kubvira patakatanga nyaya dzekuchera pa1980 maprojekt edu mazhinji esmall achingori small mamedium mamedium malarge malarge saka tinotia kuti tiri tivachitsvambe ichi kuti titore mabasa iwayo atinasimudzira abve kusmall aende pamedium kana kularge chaiko.
Aiwa, tinokutendai mukoma Farai nekupinda muchirongwa chedu chanhasi. Mange makateerera kuna Farai Pain Kupfuwa, anotungamira sangano reYoung Miners Association. Aiwa hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka. Aiwa hamawadiwa, nhambetambe inoregwa ichanaka. Ngatisanganei zvakare pachirongwa chino svondo rinouya. Iko zvino tochienda kuna Tanonoka Wande achitipa chirongwa chinotarisa nyaya dzezvitendero kana kuti religious forum.
Jesu simba rangu, muri
simba rangu, muri simba rangu, munondipa simba.
Manheru akanaka vateereri, tinosangana zvekare muchirongwa chedu chezvechitendero. Ini ndini Tanonoka Wande ndichiti nhasi tatsikwa navamubayiwa vane mashoko avanoda kugovana nesu. Vamubayiwa, microphone yave yenyu, taurai kuvateereri vedu.
Vawande makadiko yenyu, zita rangu ndinonzi Mubayiwa. Ndafunga kuti ndirimbopowo a little bit of contribution pane zvechitendero izvi. Chekutanga ndinoda kutaura pamusoro pevanhu vari kubvunza kuti kuchine vatuma here variko mazuva ano. Ndinoda kutaura ndichiti iye zvino hakusisina. Mwari vakatumidzira vatuma vanomwe chete, hakusisina futi mutumwa. Variko mazuva ano vanoti ivo tiri vatumwa vamwari, havazi vatumwa vamwari.
Mungadaro sei isu tichiona nekunzwa vazhinji vachiti vatumwa vamwari?
Nekuti ava vari kupupura Jesu, saka havazi vatumwa vamwari. Vapupuri kana kuti vatero vaJesu, kwete kuti vakatumwa namwari, kwete, handizvo.
Chechipiri chamunoda kugovana nevateereri ndechipi vamubayiwa?
Chechipiri ndiroda kutaura pamusoro pane mumwe akabvunza kuti seiko vanhu vakauraya Jesu vari vanoramba vaine makomborero. Hazvina kudaro bahama yangu.
Tsanangurirai vateereri vanyatsonzwisisa apa.
Chokwadi chiripo ndechekuti chekutanga-tanga Bhaibheri kuna Matthew rinotaura richiti Jesu akatuma vadzidzi vake akati endai kuhwai dzakarasika chete dzaIsraeri. ndoo kwa kawira Jesu. Saka alava zvimeizvi handizvoba. Hazvirevi zvefuti kuti kana munhu uchinamata unofanira kuwana zvinhu zvese zvaunoda muupenyu. Ngatitarisei Jobho. Jobho wakatambudzika aive neupfumi asi akazopedzisira arwara paipai vana vake vafa. Munoonaka kuti izvo Mwari angoti munhu anomunamata ndiye anofanira kupfuma. Zvinhu zvaMwari zvine periodi kana kuti zvine rekodhi yekuti panguva yakati chii chinenge chichiitika muupenyu hwako. Ndine zvakawanda zvandingade kutaura. Zvino dambudziko nderekuti nguva yenyu vahwande idiki zvikuru. Nguva yenyu idiki chaizvo. Ndaikumbira wangu kuti mutiwedzere nguva yezvechitendero. Iyi programu inofundisa iprogramu yakanaka zvikuru. Pane mumwe akatibvunza achiti iye mapasta anoenda here kutraining. Zvemazviro kwazvo kana tikada kutaura chokwadi sezvachiri, mufundisi waMwari haaendi kuchikoro.
Apa panodiwa tsananguro vamubayiwa. Tarisai muone kuwanda kwakaita zvikoro zvinodzidzisa vanhu kuva vafundisi.
Mozisi paakanga achinyora mabhaibheri ana kuenda kuchikoro, vadzidzisi vaprofiti vafundisi havaendi kuchikoro. Vanonofundira kuti chii? Vachifundiswa zvenani. Pasta munhu anodaidzwa naMwari. Munhu anodaidzwa naMwari. Ndosaka muchiona zvinhu zvisiri kufamba zvakanaka, because mapasta vanoenda kuchikoro ndo vanoita zvembiri, vanoita zvembiri, and otherwise vanokuitora as a career. Vanoitora as a career. I'm sorry ndarebesa maningi kupfuura zvandanga ndichida kuita, asi ndine zvakawanda zvokutaura pamusoro pemisoro yandataura iyo. Mazviita nyu vawande mukandiburitsira chichemo changu kana kuti zvitaurwa zvangu.
Tinokutendai vamubayiwa. Munokwanisa kudzoka pachirongwa chero musi wamunenge mafunga. Aiwa vateereri, ndipo panoperera chirongwa chedu chanhasi. Kana muine mibvunzo kana zvezvitendero zvamunoda kugovana nevamwe vateereri, tumirai maaudio enyu panhamba dzinoti +1 301 919 8140. Ini ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti mosara zvakanaka.
Tinotenda zvikuru Tanonoka Wande, uye tinoda kupa kutenda kuchikwata cheChristlike Choir chine kambo Jesu isimba rangu katinoshandisa muchirongwa chino. Iko zvino tochimbotarisa zvabuda mitambo yenhabvu yeCastle Premier Soccer League yatambwa nasi. Highlanders yarova Capes United 2-0. Dynamos yaita Mangange 2-2 neNgezi Platinum. Manika Diamonds yarova FC Platinum 1-0. Wange yaita Mangange 1-1 neHerentals. Bulawayo Chiefs yarova Chegutu Pirates 1-0. Kuchitiwo Green Fuel yarova Arenal 3-0. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau zvakare. Mari itsva yeZimbabwe Gold kana kuti ZIG iri kutarisirwa kuendeswa kumabhanga mangwana, vanhu vachizokwanisa kuitora kutanga nemusi wechipiri. ZANU-PF ndiyo yakakunda musarudzo mbiri dzemabai elections dzakaitwa muHarare neZuro. Highlanders yarova Capes United 2-0 mutambo weCastle Premier Soccer League watambirwa kuBaba Field Stadium. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare mangwana. Kana muchida kuti tumira tsamba mbozha, dzitumirei kustudio 7@voanews.com. Munokwanisawo kunzwa nhau dzedu www.voashona.com. Anokonekai nemufaro, ndini wenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti murare zvakanaka vateereri. Ndokusiyai mina Gibbs Dube munhau dze isiNdebele.
Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.